zvikuoneka pajekerere kuti ZANU-PF kuburikidza nemutungamiriri wayona Emmerson Mnangagwa vakoniwa mhuri yeZimbabwe vatadza kuti pave nekutungamirira kwakanaka. Padofara kutotangira kutaura ndepekuti vamunangagwa number one havasitori mutungamiriri wenyika asi mutungamiriri wavanhu vashoma-shoma vanova vakamugadza. Isinoziva kuti utungamiriri hunoiswa navanhu vanenge vasarudza kwete kugadza munhu. Mukaona vanhu votaura mashoko ivayo idzidziso yakutotipawo chenjedzo kuti tizive kuti vatogadzira zvekare kunodirira sarudzo zvichatevera makore anotevera. Nokuti munhu unoziva kuti munhu anosarudzwa nevanhu haangava nechokwadi chekuti mutungamirira achange avani kana sarudzo dzacho dzisati dzaitwa. Saka zvinotadza badzi kuti ZANU-PF yatoenderera mberi kare neurongwa hwekuti anodirira sarudzo dzemhuri yeZimbabwe.
Toendawo kune imwe nyaya. Munotambirawo sei kuchenurwa nedare kwaitwa imwe nhengo yebato renyu revechidiki vaosalosizio?
Chiitiko chakagara chakatononoka nechekare. Haana mhosva yakanga apara. Mukomana arimo mukati menyika yeZimbabwe ari kungotaura mashoko ari kubata munhu wese pane ino nyika kuti nyika ino yaminama zvinhu zvaamanyamamire nerongo nokudaro nyika ino inoda shanduko. Saka hongu tinotenda kuti vazosvika panguva yekunzwisisa kuti ari kutambudza munhu asina mhosva, asi hataifanira kunge tatombosvika pachikamu chekunge achishungurudzwa achitambudzwa kwemwedzi yose yanga achienda kumatare edzimhosva achinopomerwa mhosva yasina kupara uye mhosva yasingazombopari. Ndinomuziva nondinoshanda naye vaostalosizi havasi munhu wemhirizhonga.